manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chivabvu 12/2024 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe yoparura mari yemadhora makumi maviri kana kuti 20 zig kutanga mangwana. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika pazuva rekucherechedza mabasa anoitwa naana amai.
Nashinga amai azvire amai vakabereka mwana chete. Kana amai vasina kubereka asi vane zvavanoita muupenyu hwevana vanofanira kuremekedzwa vachitiwa ruremekedzo.
Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira Reserve Bank of Zimbabwe kuti inogona kutokonzera kusagadzikana kwakanyanya munyaya yemari ikasadhinda mari inoenderana nemamiriro akaita upfumi. Izvi zviri kuuya panguva iyo Governor weRBZ Dr. John Mushayavanhu vazivisa bepanhau reSunday Mail kuti kutanga mangwana vanhu vanenge vokwanisa kutora mari inosvika madhora makumi maviri kana kuti 20 zig. Dzimwe nzvimbo dzakawanda munyika dzinonzi hadzina kana mari yemazig zvinonzi nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi zviri kuitirwa kuti zviite sekuti vanhu vari kuda kushandisa mari iyi zvakanyanya. Hurumende iri kusungawo vemabhizimisi vezvikoro nevanhuwo zvavo vari kunzi vari kutenga kana kutengesa mari pamukoto nechinangwa chekuti isimbaradze mari yezig. Muguziya nezvenyaya iyi tabata chipanga mazano chebhanga guru renyika reRBZ vaPersistence Gwanyanya.
Tinotarisira zvekuti manje manje mari iki inochiuyazve kuitira nyaya dzemachange dzatanzwa vanhu vachitaura nezvadzo vachiti vari kuda change ende vari kuda huwandu hwemari. Vanga vachichema vachiti yakauya hayo vamwe vachiti tisati tatomboibata. Saka kuuya kwairi kuita iyo 20 inoita kuti vazhinji tigogona kuibatawo mari yemazidi tigogona kutitanga kuchiishandisa kuchiishandisa ichitenga vandafambawo kuyanga ichitenga zvakanaka mari iyoyo.
Totarisawo pakutambirwa kwairi kuitwa tiri kuona vamwe vanenge vari kuti mari inenge yatsigirwa nemapurisa nezaki nevamwe kwete negoridhe nekuti vanhu vanenge vari kusungwa vachimanikidzwa kuti vaishandise.
Mapurisa ari kuita basa rawo kana kuti FIU iri kuita basa rayo hazvigoni kutishamisa nekuti zvinongoitika kwese kuti kana paine mirawo iripo vanenge vachiona nezvemirawo iyoyo vanofanira kungoitawo basa rayo. Asi ndingada kuramba ndichitsinhira nyaya yekuti iyo mari yakatsigirwa nezvicherwa zvegoridhe zvatakataura zviya yotsigirwazve nemari yekunze kwenyika ndo zvakaitsigira. Saka zvakakoshera chii kuitsigira takadaro? Zvakakoshera kuti kana wochida mayusa kutenga kunze kwenyika unongoenda kubhengi kwako unochinja mayusa ako kutenga kunze kwenyika.
Vamwe vemakambani vari kuti vanozopedzisira vamanikidzwa kuenda kumusika mutema nekuti mabhanga ari kuti hana mari yakakwana yekunzei.
Mari irimo yemazigi inoshandisika inogona kusvika mamiriyoni makumi mapfumbamwe 90 miriyoni asi mari iyi banga guru rehurumende rinayo mari yekuti ukauri nemazigi zvichiuya nekubhengi kwako rikutengesere mari iyoyo. Vamwe vacho mukazodzikadzika navo mukavabvunza kuti imi magoshewa maka mune mari yacho here mazigi, kana mamuchiti muda kutanga mapuwa muzotsvaga, unogona kutonzwa kutoti ndoda kutanga ndapuwa ndozotsvaga. Saka pane zvikonzero zvakawanda zvisingabudisi pachena nevanenge vachitaura ivavo.
Chipangamazano chebhanga guru renyika reRBZ vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani Underhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Kana inflation ichikwira, madenomination anofanira kukwirawo. Munhu anenge achitaura kuti tuwe nezigi unotenga chii, unokwanisa kutenga chingwa here, unokwanisa kutenga kana mukaka here, kana kutenga mafuta here. Kana usingakwanisa kutenga zvinhu izvozvo zvitoti mabasics, zvinenge zvava kutoreva kuti vanofanira kukwira futi kubva pa20 kana kuita pa50 kana kuita pa100 kana kuita pa200.
Totarisawo mashandiro airi kuita kusvika pari zvino, mungati yatambirwa here zvine mutsindo sezviri kutaurwa neRBZ nevehurumende?
Handi yanga isati yanatso kubuda yemumhepo iyo yatinoti maelectrical deposits. Kazhinji vanhu vazhinji vanoti vanomawana through pavanobhadharwa masalari avo vapedza izvozvo, asi zvatatichiona ndezvekuti vanengoti vanhu vakabhadharwa semabhadhariro avo vaibva vamanya kumusika mutema vondotenga maus dollar. Vanhu vanotya kuti vakachengeta mari yavo iri muziki inozokwanisa here kuzarudza simba. Tarisa futi zvinotaurwa nehurumende, zvinotaurwa nereserve bank zvokuti vamwe vanosungwa vanodidi, zvinoreva kuti vanhu vakutongomanikidzwa kuigamushira.
Tiri kuonawo kuti mari yacho iri kutenderera inenge shoma. Chingava chikonzero chei chinoitirwa izvozvi nehurumende kana kuti neRBZ?
Ikazhinji ikachita inflation tinonyatsokuitsanangura tichiti inflation ndobaitaura nechirungu it's too much money chasing too few goods. Saka ndozvidhifiti broader definition yeinflation iyoyo. Saka reserve bank vagona kuda kuti kana tikanyaya kuisa kuti mari iwande zvinokonzera inflation. Asi pane imwe concept zvekueconomics yatoti velocity of circulation, inenge inoreva kuti mari inofanira kuramba ichidi ichichinjana maoko. Pane kuti vazame kuda kuvharavhara nyaya yeinflation, vanogona kuda kukanganisa futi nyaya ichi yevelocity of circulation kuti vanhu vanenge vaida mari mumaoko kutidi mabasa avo aende mberi. Saa ipapo ndopatoda kunatso kubhalanza kuti number one hatiti kuti inflation ikwire, asi number two mari inodiwa futi kuti vanhu vanyanye kuita upenyu hwavo hwakanaka vachiti kutenga nokutengeserana zvakanaka imari.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neUnderhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, vachitaura vari parunare muSouth Africa. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva rekutenda mabasa anobatwa nana mai muupenyu kana kuti Mother's Day. Iri izuva rekutendawo kana vana mbuya, vana tete, nana mbuya nevamwe vakawanda. Vanhu vataura nestudio 7 vati vatengera ana mai vavo maruva kuvaendesa kunzvimbo dzekudyira kana kuvatumira mari kune vari kunze kwenyika. Zuva iri rine midzi muAmerica kubva muna 1870 apo munyori wemabhuku uye aiva nyanduri Julia Ward Howe akakurudzira kuti paitwe zuva rekuchema nemadzimai ainge arasikirwa nevana nevarume vavo mukurwisana kwaitika munyika iyi panguva iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata amai Diana Zimbudzana Chambara vanoshanda neZimbabwe Exiles Forum vari kuSouth Africa.
Tingadai taswerawo tichispoiliwa zvenevana zvino kunoku kwaita rimwe dziwa riri kungotenderera sai rakatibatawo ini nemhuri yangu. Vazhinji vandiri kungotaura navo vari kuti rakavabatawo, saka tazeza kuti tisangane nevakawanda. Asi kungokorokotedzana mumasocial media imomo ndo zvatiri kungoita, tichingotowana mai dai naso vakosheswa vazikaronzi vakakosha uye vapiwo chiremerera neudzamu hwakakodzera kwavari.
Semaonero enyu, ana amai vanga aratidzwe sei kuti vakakosha muupenyu?
Vanofanira kupiwa mutsa mukuru chaiwo. Munhu wese anofanira kupa mutsa. Asi kana zvinzi amai hazvirai amai vakabereka mwana chete. Kana amai vasina kubereka asi vane zvavanoita muupenyu hwevana, vanofanira kuremekedzwa vachipiwa ruremekedzo. Kwete pazuva iroro chete asi mazuva ese. Nekuti kuita amai hakuzi nyore, chinhu chakaoma chaizvo. Nekuti unenge uchinzi pachirungu unofanira kuve nechara. Saka kunecha chinhu kuchidyara chichibva chiri mhodzi kusvikira uve muchinoita zvibereko zvawo. Saka vanhu zvinofanira kukosheswa izvozvo.
Mungawirira newo here nevamwe vanoti dambudziko raapo pazuva ranhasi iri nderekuti vanhu vanenge vakukoshesa zvinhu zvekutenga pane kuratidza rudo?
Ko zvino tingatize zvemabhizimisi tingazvitize tikaenda kupi? Ko zvinhu zvido zvatongoko ndomamiriro akaita upenyu hwatiri kurarama, hwekuti vemabhizimisi vakatoona kuti uyu mukana kawa. Vakati zviri nani uchitore mukana iwe uchitengese zvinhu zvatinotengesa. Ndo zviripo. Asi kune vari kuitirwa ka, kana ukange waitirwa madanha unotonyatsoona kuti madanha aya haanei nebhizinesi.
Amai Diana Zimbudzana Chambara, vanoshanda nesangano reZimbabwe Exodus Forum, vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa akasunga vatori venhau vaviri nemumwe anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika muTunisia neZuro achivabvumira mhosva yekushora hurumende. Kubva zvakadzikwa mutemo unonzi Decree 54 muna 2022 unoranga vanonzi vanenge vachifambisa mashoko ekunyepa, vatori venhau, magweta nevanopikisa makumi matanhatu vasungwa munyika iyi. Motokari dzehondo dzeIsrael dzapinda muJabalia, nzvimbo ine vapoteri vanodarika zviuru zana muGaza, ikauraya vanhu gumi nevapfumbamwe. Israel inoti yarwisa nzvimbo iyi kuti vechikwata cheHamas vasadzike midzi. Vechikwata cheHamas neIslamic Jihad vanotiwo varwisa mauto eIsrael munzvimbo dzakawanda muGaza. Israel inonzi yatangawo kurwisa muguta reRafa zvopa kuti vakawanda vashaye kwekunopotera. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine rukuro namuzware Florence Kayungwa, avo vakatanga sangano reLiving Dreams International Foundation rinobatsira vasikana. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isu tinoita zvekubatsira vana vasikana vekunzvimbo dziri kumamisha kuti vakwanise kuwana zvinhu zvakaita semapedzi kana zvimwe zvinhu zvingangovabatsira kuti vashandise pavanenge vari kumaperiods avo. Izvi zvinomotivhetwa nezvandakasangana nazvo inini, nekuti ndakakurawo kumusha kunonzi kuhurunge. Saka pandakatangwa nemaperiods ndaende form 2 naita mbisi soti chichiri kuitika. Semunhu akashakirwa nevabereki ndiri mwana mudiki ndakakora nagogo. Saka kuti vachizokwanisa kuprovida zvinhu zvese vaitadza. Saka vaikwanisa kungondipawo mabasics.
Uri form 2 apa, chii chakaitika?
Zvakaitikawo ndiri kuchikoro ndikaspoila deski. Ndaspoila deski sevangu vakati ndakatiriraswe because ndarakakutari zvakandozvingirwa nekuti ndaingozviona everyday and maindiseka I have to change kuenda unodzidza kwamatau. Ndopera ndakaona Dr. Trend. So vakaita this talk show yainzi Girl Power. So vakabvunza mubvunzo 1 wekuti what breaks your heart. Chitino kuwazo, tukati funga. So, nalona kuti, zekuti, nakashaya mape, sakanji ruwaza. Nalaba naso, sikapa wenda ku university, but jaira mbashingo nji ruwaza. No mazo, jaini sami tifut, no wafu, njoti, so what are you doing about it? Utaona chitino kuwaza nde iti, and iwe ubiti, ikamturo pash. Dopa ndaga, banda funga kuti, dopa nata something so that, vangwe vana, vano kwanza kura mbashenda ku school, neuda kwa ninge chawa kawo mapezi wawo chora jika kiku sona mapezi achu so that is also ninge kisi nabushika kushkoro mwezi wawo kutukwante kuwa kama emergency madisposi kwa pezi anosho rakwae ano kwa nsaku vifone rani moko ahu
pane were shimwe jamuno vatizisa vaskana
no patawa jika futi weyawo kutu nukana kukawo saku jika kushkona patiwo patawa jika kushona nukana kuto pao vangwe vana garauti kita mwezi, so nangana one page, wopao mwe mskano kani kipeni.
Vana vamuno mbatira ndeve mazira api uyeshe mabatira wakawanda sei.
Mbatira vana varikuma haishi, neva rikuma grade 6 na grade 7. Mwezi nona tindova nengi, mtandu jikoraka nyanya nyanya, mwezi kazumenge chitika, iwe kachako usungu, nisisa utichijiru kuitika. Kazi nozi i 200, but 42 shataka baku yenu, muna na February.
Kana paine vamwewo vakateerera vangada kuti vabatane nemi muchirongwa ichi vanogona kubata isei.
Vanokwanisa kuenda pa Facebook vanotsvaga Living Dreams International Foundation kana kuti fonera pa 0778314964.
Ndeati mamwe mashoko aungada kusiira vechidiki kana kuti vasikana vari kusangana nedambudziko rekushaya zvekushandisa panguva apo vari kumwedzi.
Ndinongotaura nechekuti hausi wega munyika inoyi. Kana uchisanganawo nedambudziko rekuti hauna mapedzi, daisa nhamba dzangu, unokwanisa kundifonera, tokwanisa kuronga kuti chokubatsira sei. And pane zvese zvinenge zvichiitika, ukataurawo nevamwewo vari padhuze newe vanokwanisa kukubatsira. Ndichingotiwo kumateachers, vadzidzisi, kana une mwana kuchikoro uri mubereki, saka usati mwana akapindana nedambudziko raasangana naro, unofanira kumubatsira. But kwete kumukopotera nekuti inini zvinotondirwadza kuti ndaisanzwisisa kuti zvichiriitika pandiri, asi nekuti ticha vakandipopotera zvinondibata ndochinhu zvinonyanya kundirwadza.
Kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita namuzvare Florence Kayungwa avo vakatanga sangano reLiving Dreams International Foundation. Ndinokutendai vateveri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Taboka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Taboka iko zvinotochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Atereri tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini Tanonoka Wande ndichiti nhasi pane mubvunzo wakaoma unobva kune umwe mutereri.
Ndaita dambudziko rekutadza kunzwisisa verse inowanikwa pana 1 Vakorinde 15 verse 29. Iyo inoti kana zvisina kudaro kuavo vanobhabhatidzirwa vakafa vachagoita sei kana vasingatongomutswi, vakagobhabhatidzirweiko ivo vakafa? Mubvunzo wangu pavhesi iyi ndewekuti munhu anogona here kubhabhatidzirwa vakafa? Munhu anogona here kubhabhatidzwa panzvimbo yehama dzake dzinenge dzakafa dzisina kubhabhatidzwa? Vhesi yangu yechipiri iri pana 1 Peter 4 verse 6 iyo inoti nokuti nokuda kwaizvozvi ivhangeri yakaparidzirwa vakafa kuti vatongwe havo panyama nomutovo wavanhu asi vararame nemutovo waMwari pamweya. Ivhangeri inoparidzirwa vakafa nenzira ipi? Ivo vasizazokwanisa havo kutendeuka vanogoparidzirweiko ivhangeri?
Kutibatsira kunzwisisa vhesi iri ndamhanyira kuna Reverend Oliver Mandisodza. Reverend Mandisodza, makadini? Manzwa mubvunzo. Ini ndombosviduruka kusvika mapedza kutitsanangurira.
kasiwai wadiwa watereri chukutanga tasa sogura mwari na first Timothy chapter 2 verse 5 Paulo notawara chiti nokuti kunongowa na mwari mumwechete nomurevereri mumwecheteo pakati pamwari na vanhu ndiye Kristu Jesu zoreva kuti hatigoni kumiririra hama dzedu nyangwe tichidzida zvakadi kunyanyanyanya kunyange dzakatofa hazvichatogoni zvinoda kuti munhu atende muna Kristu Jesu agosvika paanobhabhatidzwa zvichiva nemucherechedzo nezvazvinoreva kumunhu iyeyu anenge atora danho rekubhabhatidzwa. Zvino muzvinyorwa zvake Paul hapana patakanzwa zvichitaurwa netsika iyi yekuti vapenyu vangabhabhatidzirwa vakamirira hama dzavo dzakafa. Kureva kuti tinofanira kuziva zvinoreva kubhabhatidza. Mabasa avapostori Acts chapter 22 verse 16 inovairadza pachena kuti zvinongoreva badzi kusukwa kwezvivi nekuwa neukama naKristu uye nevamwe vose vanotenda muna Kristu Jesu. So hatitarisiri kuti tingaive neupe neukama nevanhu vakafa nekuti havachanzwi havachazivi chavo kwakungomiririra badzi zuva rekumuka kana rekuya kwaKristu Jesu vamwe vachimukira kuupenyu wangwa wachimukira mukutongwa. Wa Roma chapter 6 verse 4 inotaura kuti mucherechedzo wekuigwa pamwe chete naKristu iyo nyaya yekubhabhatidzwa iyi murufu zvichireva kuti tichazomukazve muupenyu hutsva. So hama dzangu zvingatiomera zvingatinetsa kuti tingava nemibvunzo yakawanda tinofanirwa kuziva kuti kunyange Jesu paakange aakuenda akati kana mabhabhatidza madzidzisa vese vanenge vatenda kudzidziso yenyu muvabhabhatidze zvoreva kuti chinhu chinoitwa kuvapenyu uye nevapenyu tichitarisa zvipane mubvunzo wabvunzwa kubva kuna First Peter chapter 4 verse 6 shoko ndingaparidzwa nemuto upi kune vakafa. Hama dzangu shona idi mutaura kuti seri kweguva hakuna munamato. Pakunyorwa kwaitwa nhau iyi naPauro uri kuratidza kuti chinhu chakaitwa avo vakafa vakafira muna Kristu vakabhabhatidzwa wanotarisire kuti wanozomuka. Haisiri nhau yekuti tiri kupiwa zvekuita kuti tinofanirwa kunobhabhatidzirwa kana kunoparidzira vanhu vakafa. Hawana chavakatonzwa. Tikatarisa zvakaita soko raMwari kuna zvakazarurwa 13:14 obva yataura kuti kubva iko zvino vose vakafa vachifira muna Kristu vakaropafadzwa vazorora pakubata kwavo asi mabasa avo achavateerera. Zvoreva kuti hatinazve rimwe basa rachatarisirwa kuti ringaitwa namunhu akafa kunze kwekumira chete kuti kongwa nekuda kwezvavakabata. Wahibheru chapter 9 verse 20-27 inobva yataura kuti vanhu vakatemerwa kuti vafe kamwe chete kutongeswa kugouya. Zvobva zvabudisa pachena kuti hakuna chinoitika chingatarisa kuti chingaitike kana munhu achinga afa nekunga achidzidziswa kumuka panoya Kristu. Munhu wese unomuka zvongora kuti umwe unomukira kuupenyu husingaperi umwe unomuka kunotongwa nekuenda kudziva remoto sezvo zvinotaurwa neshoko raMwari.
Tinotenda zvikuru Reverend Oliver Mandisodza. Vatereri, tumirai maaudio enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbokupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. FC Platinum 2 Highlanders 0, Dynamos 1 Herentals 1, Wange 1 Arenal 1, Manika Diamonds 1 Bikita 0. Kuchitiwo Chegu 2 Pirates ndiyo yakunda Tel 1 2 kwa 0, Manika Diamonds ichirwa iyo Bikita 1 kwa 0.
Tanaka jisiri pamwe mimi neni oh yeah ndogaro taura nemi kukusimbi.
Moku tenda mabasa anoitwa nana mai vose munyika tabata muimbi Nox Guni uyo akanyorera mai vake kambo kekuvatenda kanonzi amai
Nagamera mama wangu nikiwatenda because baba wangu kashaya mwaka 2018 and kubva ipapo mama wangu achingorapika kuti vari kuramba vakasimba vakamira tikaona zvakakosha kuti tine something tisaizi zvimwe zviri nekiriya zvatoka pavaitira so I decided kuzongoita watching the song is something that can stay forever and also inokwanza kushandiswa kudana mama vakasiyana siyana all over the world
Saka mumba menyu muri vangani?
Vabereki 6, ini ndiri wechitu. Nasikara ndiri kutesera wechi 6, ana ndiri 3 mchenda. So we are 6, 5 boys and 1 girl, last born. Ari kusikora, ari kufasiti, ndiri kutepe, so ndiri kutepe, ndiri kutepe, ndiri
Kuna ana mai waka aterera, ungade kuwa uzao mashoko ya kuti kudini?
Kwa hivyo, nana mai wezi ya wali kuzio, maga kosha, shukuru, atikangami kuchie panapa kwa nama saka nikudaro tunore mikeza maa ino jansi kwezi wala vansi asima zaese kwele kwa hivyo rama kwezi so saka kushu kuchi kanaonya maa wako wachiri wape ili wazangu wachiri wape ili wapeze maka shika kwa nikuwe nange wali wachiri prezentuwa maa mpeze wako mzara kati wakuzi nasi ura ngaro kuchi wali ko amai wao wakosha wanda ufungo kuti zora kata kanaasi wano kutarifungo kambi kwa nao so anamai wale kundi wako kwa kutendai ni mabasa mungo bata makukutu aywa kwa amai chino chaka kosha kuzwa amai the privilege kwa mwina mwari the blessing kwa tijangu ni mbeza na kutenda anamai wako kwa nao
Ko kambo amai kubva kune muimbi Nox Guni anga ari parunare ku South Africa tinotenda zvikuru tichiti happy mothers day kuna ana mai vose munyika yose sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro nhau zvakare Reserve Bank of Zimbabwe iri kuti mangwana ichaparura mari yemakumi maviri yemadhora kana kuti 20 zig Zimbabwe yabatana nasi nedzimwe nyika pazuva rekucherechedza nekuremekedza mabasa anoitwa nana mai kana kuti Mother's Day. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndokusiya mina Gibbs Dube munawo the isiNdebele.
Soku izika tisenda baku vii.